Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gumiguru 13 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi Mutori wenhau Abigail Gamanya aradzikwa muHarare nhasi vakawanda kusanganisira vehurumende nemapato anopikisa vachimurumbidza nemabasa ake ekusimudzira madzimai Vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vakalema Mohlante vanonzi vakaudza masangano akazvimirira munyika kuti havana zvakawanda zvavanokwanisa kuita kuona kuti zvisungo zvavakaburitsa mugwaro ravo zvichiteverawo ngororo yavakaita pakurayiwa kwakaitwa vanhu nemauto musi wa 1 Nyamavhuvhu 2018 Vashandi vehurumende vanoti vari kuda kuita musangano wechimbi chimbi nehurumende panyaya yemari dzemabonus yakonzera mutauro wakanyanya munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vakalema Mohlante vakaudza masangano akazvimirira oga kuti hapana zvizhinji zvavangaite kuona kuti zvavakakurudzira kuti zviitwe mushure mekupfurwa kwevanhu nemauto muHarare muna 2018 zvaitwa Godwin Mangujika anotipanyaya inotevera
Izvi zvatsinirwa nasachigaro wesangano rembatanidzwa yemasangano anoshanda akazvimirira Pasipe Crisis in Zimbabwe Coalition vapita mutasa, vati vacharamba vachishanda kuona kuti zvakakurudzirwa mugwaro ravamushande zvazadzikiswa.
Vanonzwisisa zvinyunyuto zvedu asiwo vakasungwa wombira dzakondo nomutemo nokuti iwo seboka rakatumidzwa nemutungamiri wenyika kuti iite basa rekuongorora kuti chakanyatsoitika rakapedza basa raro perarapa gwaro raro reripoti yavo yecommission saka kubva ipapo ivo vakati havachina chimwe chavanoita panyaya iyoyo Saka nesuo takagutsikana kuti ndizvozvo zvavakataura uyezve tinofanira kuti tarise mamwe matano ekuti tienderere mberi kuti nyaya igadzirwe zvakanaka.
Mutauri wavamushande Valens McDonald varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti vamushande vange vasiri muhofisi nhasi asi vatenda kuti vakatambira gwaro kubva kumasangano anoshanda akazvimirira muZimbabwe.
They will have to revert
based on the communication he's received.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune dzimwe nhengo dzecommission iyi dzemuno muzvinafundo Love Momaduku na Mai Vimbai Nyemba. Padarika makore mana kubva commission yavamushande yatura gwaro rayo kuhurumende asi pasina chaitwa. Izvi ndizvo zvakaita kuti masangano anoshanda akazvimirira avanyorere tsamba. Commission yavamushande yakaumbwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa zvichitevera kuurawa kwevanhu vatanhatu nekukuvadzwa kwevanhu makumi mashanu nemauto zvichitevera kuratidzira kwavaiita nekunonoka kubuda kwavanoti kwainge kwaita zvainge zvabuda musarudzo dza2018 komisheni yakaita zvisungo zvakawanda zvinosanganisira kuti masoja akauraya vanhu amiswe pamberi pematare uye kuti mhuri dzakafirwa dziripwe vana vakasara vachiendeswa kuzvikoro asi vamwe vakaita samai Alison Charles avo vakafirwa nehazvanzi yavo Gavin Dean Charles vanoti havana zvavati vawana kubva kuhurumende.
We managed to put up all that paperwork but nothing's been done since. No one's contacted us and
takaita zvese zvinodiwa sehapana chakatikawa doona sekuti nyaya iyi yakatopera hapana chataura nezvayo tinongoinzwa musi wa1 kana mukuru apo vatori venhau vatitotikudza
pachisoro.
VaMaxwell Tauro, baba vaChallenge Tauro, uyo akapfurwa akafa nemauto musi uyu vanotiwo havana rubatsiro kana muripo wavati vawana kubva kuhurumende uye havasi kufara nazvo.
Hongu nezvakataurwa zvacho nezvozvo vachiti zvo vachazokompensata he vachazoita sei, but kubva ipapo hapana akazouya. Saka inini zvinondirwadza, inini chaishaindika paramosva ndikanyororwa dhoketi inini, zvinonzi dhoketi ndihatitombofa dhoketi ro kusvika inini ndatouyani. Saka iko zvino zvinini ndiri kuona its 4 years pari zvino hapana kana kutiwo anonditi mukuri mukuri hongu hema organizations mamwe aripo zvavo ari kuuyawo ndo vanenge vari kutozomboita kuti nditomboitawo cool down mweya wangu asi ndinenge ndakabatika.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumunyori mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza avo vaive munyori weMohlande Commission kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vange vari mumusangano. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi vaZiyambi vakamboudza bepanhaure The Sunday Mail kuti hurumende yainge yatevedza zvese zvakakurudzirwa neMohlande Commission. Hurumende yeAmerica inotiwo kuzadzikisa zviri mugwaro iri zvakakosha mukuzvidzana kwayo neZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions amai Cecilia Alexander vanoti vashandi vari kuda kuita musangano wechimbi chimbi nehurumende kuzeya nyaya yemari dzemabonus. Hurumende yakazivisa kuti vashandi vachapuwa bonus zvichienderana nekushanda kwavanonzi vakaita nevakuru vepabasa, kwete kungopiwa sezvaiitwa kare. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube, kanawo gurukota rinoona nezvevashandi vapo Mavhima, sezvo vose vari kunze kwenyika. Asi vashandi vanoti hurumende yakangoita fungira mwoyo rwendo rwembwa pakuti itore danho rekuti vakuru vepabasa ndivo vachataura kuti ndiani anopuwa bonus. Kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi, tabata amai Alexander.
Mumusangano watakaita masvondo maviri apfuura, nyaya iyoyo yakaturwa nehurumende yekuti bonasi chazenge chibhadharwa sei. Kutura kwavakaita kwatiri vaiti ivo deputy director and above mapositions iwayo ndo vachabhadharwa performance based bonus. Zvichireva kuti vese vari vane maposta ari pasi padeputy director kusvika kupedzisira vanga vachingonzi bonus ravo richazongobhadharwa rakadaro semabhadharirwa rinongoitwa makore yose.
Saka muri kutambira sei zviri kutaurwa nehurumende izvi?
Zvototishamisa izvozvi toona kuti pane masekula akutenderera ekuministry of health vachiudza vashandi vavo kuti ndo mamiri achazenge akaitwa, asi riwo akaturwa kwatiri. Saka isusu kwatiri tinenge tichiti hatitore izvozvo zvinofamba masecular.
Muchaita sei?
Tichamirira meeting ichaitwa. Tichidaira kuti pamwe inogonaitwa svondo rino kana svondo rinouya, asi tichida kuti dai zvagona meeting iyo ngaiitwe with the agency yaino deserve, because meeting yatapedzisira kuita haina kupera. Ndo meeting iyoyo zvekare yatakanga taudzwa kunzi bonus tichabhadharwa risiri performance based.
Zvave kuitika izvi zvinokuratidza ichii sevashandi?
Saka nyaya iripo ndeyekuti zvinoratidza kuti kana zvakadaro zvakuratidza kuti hurumende haichaita zvinhu zvatinenge tichitarisira kuti iite sehurumende, kuti nhasi vanoti tinoita izvi mangwana zvochinja. Saka zvinhu zvokuti zvinoda zvakare kuti tichizvidzosera kumeeting zvotaurwa kumeeting. Ende uyezve kushandidzana kunofanira kuita employer nevashandi ndekwekuti kana pane zvinhu zvinenge zvachinja kana zvinhu zvinenge zvitsva zvavanoda kuita Havango muki vachingoti ndo zvataya kutoita izvi.
Munenge muchitarisira kuti vaite sei?
Tototarisira kuti inyaya inofanira kutogarirwa pasi, toonesana, todini, totaurirana. Saka izvi isusu hazviti vhundutsi, isusu toramba takabata zvatakaudzwa kumeeting, ndofunga maminutes edu emeeting zvitoripo. Kana pane zvachinja, totarisira zvakare kuti tichauya kumeeting yedu yatichange tichizoita. Iyoyo meeting isina kupera iyi yatakatarisira kuti inofanira kuti iitwe svondo rino.
Mutungamiri wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, Amai Cecilia Alexander, vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wesangano rinoona nezvekufamba kuvanhu mugwagwa Passengers Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliath, vanoti vari kushushikana zvikuru nedambudziko rekushayikwa kwezvifambisiro munzvimbo dzakawanda muguta reHarare. Izvo zviri kuita kuti vamwe vanhu vakwire mishikashika iyo isiri pamutemo, vachizoguma vabatwa chibharo kana kubirwa. Vakurudzira hurumende kuti ipe vane michovha marezinesi ekushanda zviri pamutemo kuti vabatsire. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti tinzwe divi ravo, asi vakamboudza Studio 7 kuti vose vanoda kutakura vanhu vanofanira kunyoresa pasi pekambani yehurumende yeZupco. Vamwe vanoti Zupco haisi kubhadhara mari dzinogutsa zvopa kuti vane michovha varegedze kunyoresa nayo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Mhlanganyauye weStudio 7 navaGoliath nezvenyaya iyi.
Tine nzvimbo dzakatiwandei muguta reHarare nedzimwe nzvimbo dziri kunze kwaHarare dziri kuita dambudziko rekushaya zvifambiso zvinofamba nenguva. Semuenzaniso, nzvimbo dzakafanana nanana Mandara, Shawasha, Mabvuku, Tafara, Zimri, Neborodho, Masasa, maindastri uku kwakatiwandei handingapedze kukudoma.
Mungati chii chiri kukonzera dambudziko iri?
Nyaya yekusabuda kwemaroute authority kana kuti maroute permit ndiyo imwe yenyaya iri kuita kuti vanhu vashupike, nekuti panodiwa kunyatsorongwa kwakajeka panyaya yekugovera makambani ari kuda kuzvekutakura kuti anofamba sei, anotakura vanhu sei, achinosevaseya munzvimbo. Nekuti vanhu vanomirira motikari dzavanoziva kuti dzinovasvitsa, asi motikari idzodzo hadzipo. Ndo zvaakuita kuti vanhu vakwire motikari dzemushikashika apo pavanozengwa vakuzosangana nemakororo vanovabhinya nokuvabira nokuvarwisa, havachivatorera mudziyo inokosha. Zvinhu zviri kutoitika zuva nezuva.
Mapemiti aya anopiwa nani uye zvese ari kutora nguva?
Maroute permit aya anopuhwa Ministry of Transport and Infrastructure Development, vakabatanawo futi nemakanzuro panyaya dzekutakurwa kwevanhu. Vanodyidzana ipapo panyaya yekuti vanhu vange vachitakurwa, makanzuro ndo vanoziva kuti kwakata kunofanira kuenda motikari dzakati, nekuti ndo vane maplans acho ese kuti motikari inotangira papi ichivhara papi. Vachizodyidzanawo futi neMinistry of Local Government and Public Works vanenge vachitoine tsvakurudzo yekuplanawo kuti vanhu vanofambawo sei.
Imi muri kukurudzira kuti chii panyaya iyi?
Isu tiri kukurudzira kuti mapoka ehurumende aya nemapoka emakanzuro kuti vange vachiona kuti vanhu vanofanira kutakurwa zvakanaka, zvakajeka, vasingakwiri mota dzatsvukudzi dzemushikashika, dzekuti munhu akati atsaona hapana rubatsiro rwaanokwanisa kunge achibatsirwa naro kubva kumainsuarensi, nekuti mota idzodzo dzinenge dzisiri pamutemo kuti dzinge dzichitakura vanhu. Hadzimwe mubhizinisi rekutakura vanhu rinozikanwa nehurumende. Saka isu chatinoda semapasenja kuona urongwa hwakajeka hwakarongeka hunoita kuti munhu anga achitakurwa achisvitswa kwaanenge achienda nenguva nemotikari dziri pamutemo.
Mutungamiri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vachitaura naMavelous Mhlanganyauye weStudio 7 vari parunare muHarare. Mutori wenhau aive Mukuru wesangano rinorwira kuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume mukuburitswa kwemashoko Regender and Media Connect Zimbabwe, muzvare Abigail Gamanya, varadzikwa kuWarren Hills muHarare nhasi. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vachitaura pakuradzikwa kwemwana wavo, baba vemushakabvu vaFidelis Madzivadondo vatiwo mhuri yavo yarasikirwa zvikuru.
Ari variki hapana replacement. Aiwa, hapana replacement. Kuti munhu anga ari pachokwadi. Munhu anga akati chino hachiti baba, hachiti baba. Kana tichinoita chinoita. Munhu aimira pachokwadi, munhu anga asingashi. Zvandiyatoziva nomwana wangu iyeye.
Izvi zvatsinhirwawo nemutevedzeri wegurukota zvekuburiswa kwemashoko vaKindness Paradza.
Isu sevatori venhau vemuno munyika tarasikirwa zvikuru naAbigail. Akasimudzira, akasenza basa iri. Isu kwatiri sevatori venhau tinoti yanga iri hero kwatiri isusu, nokuti akasenza zvikuru organizations akasiyana siyana achisimudzira vatori venhau kunyanya vechikadzi kuti vaendewo pazvinzvimbo zviri pamusoro-soro. Pamusoro pazvo ipapo akanga asina basa. Aisimudzira futi panyaya dzatinotidzo muchirungu media reforms.
Mutungamiriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa ndemumwe vanoremekedzwa vaenda kunochema nekuviga muzvare Gamanya. Vatiwo mushakabva akabatsira hurumende zvakanyanya apo aishanda muhofisi yevaimbova mutungamiriri wehurumende mushakabvu Morgan Tsvangirai.
Aivamira kune matongerwo enyika, kune vanotungamirira maMP kusanganisira maprime minister, mapresident, akatotisiya vamugabe vatsvangirai vakapfuura nemumaoko aAbigail. Ukaona kuti advisor maprime minister nemapresident waitirwa nyasha. Ndo basa rakabata musikana wo. Yesuwo tiri maminista aICT taipuhwa uchenjeri nanaAbigail nokuti aipa truth to power. Asa haigumira ipapo, aipa futi power to truth. Nokuti vazhinji vari muzvigaro zvinoremekedzwa havadi kupa chokwadi simba kana kupa simba chokwadi. Uye aita zvose kupa chokwadi simba nokupa simba chokwadi.
Vachamisa varumbidzawo muzvaye Gamanya vachiti,
sokuuya kwataita vamwe anoti pane vanopuwa 21 gun salute nebasa raakaitira rokuvakanyika rokusimudzira nyika. Anogona nga asiri paHeroes Acre, but Heroes Acre yevanhu vanovaka nyika haisi panzvimbo, iri mumwoyo. Tinotenda kuti aita basa rakanaka mumwoyo medu akavaka nyika, akasimudzira nyika. Anga asinganyanyoita zvekuti bato rakati aida nyika yake. Na nyika haisi bato, vamwe anoti ndofira muzano, ndofira muchakati. Usafira mubati, fira munyika, nokuti nyika ndo ine simba. Kwete bato, bato harina basa. Rakafanana nemota inokusvitsa kwaikaponja, tora imwe uende kwaunodii. Inongonomira kwakwandodii hangu. Yaponja akataura tora imwe yoende mberi.
Shamwari yemushakabvu amai tambudza naijonera vati,
ndinoti kune shamwari yangu Abizorora Murugare, munhu nemunhu paanobarwa anozvarwa nechinangwa. Ende ndinotenda nekuziva kuti pakuzorora pake Abi chinangwa chake chaanga ainga pano pasi akazadzisa.
VaRashwiti Mukundu vakashandawo nemushakabvu vatiwo anga ari chipangamazano.
Aive chipangamazano, aive shamwari, aive mutauri wechokwadi, aive mutungamiriri, aive munhu aibatikana nebasa rake achiita mukuperera kwake kwese.
Muzvare Gamanya vakamboshanda kusangano Remedy Institute of Southern Africa Zimbabwe. Vafa vachiita basa rekubatsira masangano enhau kuti agadzirise mitemo yekuenzanisa mikana pakati pemadzimai nevanhurume kana kuti magender policy izvo zvakarumbidzwa nevazhinji. Muzvare Gamanya vasiya mwana mumwe chete Ruvarashe. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vehurumende yeUkraine vanoti guta guru renyika iyi reKiev rabombwa nendege dzemhando yedrone dzakagadzirwa kuIraq dzichishandiswa neRussia. Ndege idzi dzinonzi dzabomba nzvimbo dzinosvika makumi mana mumazuva adarika. Izvi zviri kuuya apo nyika dziri kutsigira Ukraine dzave kuronga kuipa zvombo zvekurwisa madrones nezvimwe zvombo zvemuchadenga. Britain neAmerica dzavimbisa kupa Ukraine zvombo zvekudzivirira zvinenge zvakandwa nemuchadenga izvi. Australia iri kuyambira vanhu vemunyika iyi zvikuru vari matunhu ane vanhu vakawanda anoti New South Wales neVictoria kuti vangwarire sezvo kuine mafashamu emvura. Dzimba zhinji dzakaputswa uye dzimwe hadzina magetsi. Dzimba dzakawanda dzinonzi dzava kutonyora mumvura. Kusvika pari zvino dzimba mazana maviri nemakumi mashanu dzabviswa vanhu uyewo mumwe murume akaeredzwa. Kusvika pari zvino hasati azikanwa kuti ari kupi. Mumwewo akawanikwa akafa ari mumotikari yainge yazara mvura. Zvino munyika zvaita manyama amire nerongo nekuda kwekupondwa kwevanhu uye kubiwa kwemari yakawanda nemakororo achishandisa pfuti. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakamboti vari kushushikana zvikuru nenyaya iyi vachikurudzira mapurisa kuti asunge vari kuita izvi, asi zvinhu zvinenge zviri kutoramba zvichiwedzera. Hurumende iri kukwanisa here kuchengetedza runyararo munyika? Mukupindura mubvunzo uyu tabata nhengo yezanu PF vaJoseph Chuma uyewo nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti Triple C vaGodfrey Kurauone. Totanga nekunzwa kubva kuna vaKurauone.
Chekutanga mukoma Blessing, inyaya yekuti tiongorore kuti tinombokonzera kuti zvinhu zvimire mamiriro iwawo chii. Mukatarisa takazhinji muchaona kuti in the recent cases dzema robberies maritini cases yekuba muchaona kuti kazhinji zhinji pagrupu revanhu vanenge vabata yavo muona pane mupurisa kana muona pane musoja. Kudhara taisazviona, but in these days zvinhu zvakai kuti havasi kutambiriswa zvakakwana, havasi kubatwa zvakanaka nehurumende yatinayo pari zvino. Muchaona kuti macivil servants mazhinji including all these uniformed forces they are now doing maximum activities to sustain their families. Nokuti chouviri panenge pasisina. So todambudziko guru rekukonzera kuti tione kutambudzika kwevanhu nokubirwa. But mubvunzo mandibvunza kuti hurumende inokwanisa kuzvigadzira here. Mbinzo yangu mukoma Blessing ndeyekungoti kusvika hurumende yagona kugadzira ufumi hwenyika ndokuti matambudziko akadai apere. Asi ndinoona kana tichingowana hurumende iripo iyi handiona zvitorera nguva yakareba chaizvo kana kusapera kwazvo zvachose, nokuti handioni, handina hope, handina tarisiro yekuti vangagona kugadzirisa ufumi hwenyika. Vangazogona nhasi sei ivo vakaita for more than 40 years vachingotonga vari vari mugovernment vachipa mapromise election after election. Saka handioni dambudziko rakadai richipera.
Vachuma pinda itinzwa
makesi emaambrobaris awanda for sure. And zvikutaurwa nemukoma wangu marana nekuti pane increase yemakesi evanhu vanobva kumaambrobaria zviriko for sure. Asi zvese izvo handizvo zvatikati tichandisai kuti because of economic situation, the Matrina walked out with his Vagada.
Vakura, pindurai muchidimbo.
Okay, ndaina vano chiti chiri kuitika haisi nyaya kuti mapurisa mashoma, haisi nyaya kuti hapana dzimotikari, haisi nyaya kuti hapana mari. Kana muchida kuona kuti haisiyo nyaya yacho, chingoiti paita rally yeCCC apa, ndopaunoona kuti Zimbabwe ine zvinhu zvayo. Unaona kuti ya mazimota emvura, mazimota akazara vanhu vane kungokudisturba rally yeCCC. They have resources to do that. They have resources, a plenty of resources to disturb my rally, my opposition parties. But they don't have resources to fight crime. That's my only problem with ZANU-PF. My only problem with ZANU-PF. Mari uzele kere mawana. Asi mari ukutikipa marale mamwe. Ndwe wana hile wana hile kawandisa.
Vachuma hanzi panenge pango uya ve triple C vachidaita musangano ndopa noanda mapurisa. Asi kwete kudzingirira mbavha.
Ameno kuti mukoma wangu hava verengere news zvinobuda muma social media imomo wanatonic wananyuzi zvese izvo zviri kubuda pachena. Ndochakapa kuziva kuti vakawanda vacho vanobata mabasa akachata ava mapurisa emasoja nekuti vari kubatwaka. So ushodi kuti mapurisa edu ari kunyatoshanda, vari kuti kana chinhu chaitika wosvika panzvimbo wofereketa munhu vanhu vacho vanove vaita izvozvo wochibatwa and the first the rest of the law. Saka it shows kuti mapurisa arimuzama for sure. It just atika problem yemarobhers ava kutaurireka kuti nhasi mangwana tikuda inorobha kwakati kuti munowamirira ikoko. Isvinhu zvezanupiefu hatide kuti tiri tirambidze vanhu kuti vaite marari avo. Tinovabvumira tioti marari ndaitotaura kuti kuno kublayo kambiri uku taitoona vana madhamu mekupe ichitofamba vachiita madhokambeni vachiita mararari avo vakati toenda kubuni mamangoko kwavakazowina mabaelections ekandri havana kutombodhekepa kana ka one as long as vachiita zvinhu pamutemo.
Avango ari nhengo yeZANU-PF vaJoseph Chuma. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaGodfrey Kurawone. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi cheWomen's Roundtable tiri kutaura nezveupenyu hwamushakabvu Abigail Gamanya, mutori wenhau akashanda kusimudzira madzimai munyaya dzekuburitswa kwemashoko, uye akamboshandawo muhofisi yevaive mutungamiri wehurumende mushakabvu Morgan Tsvangirai. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 13860 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutori wenhau Abigail Gamanya aradzikwa muHarare nhasi vakawanda kusanganisira vehurumende nemapato anopikisa vachimurumbidza nemabasa ekusimudzira madzimai. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina Gainer Saidi munhau dzeIsindebele.